Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 Gurume March 2023. Makateerera kustudio 7 mepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Raviri riri kutaura kuti kodzero dzeZimbabwe especially dzevanhu in terms of the constitution yeZimbabwe neyatingati international human rights standards hadzisi kunyatso kuremekedzwa.
Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kuchovwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Chirongwa chavamalema cheshutdown chinenge chakabudirira.
Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezviuru zvakaratidzira mumigwagwa zvichiti mutungamiri wenyika Cyril Ramaphosa vasiye basa. Mutungamiri weSenegal Macky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair ichatanga kuBulawayo musi wa25 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kuchorwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Zvimwe zvinotaurwa mugwaro iri, iro rine mapeji 11 makumi mashanu nerimwe, zvinosanganisira kusainzana kwenharaunda yesarudzo, kushandiswa kwemasimba akanyanya nemauto, kushandiswa kwechikafu mune zvematongero enyika, kuurawa kwevanhu zvenhando, kutochwa kwevanhu, mabatirwo anoitwa vasungwa, kusungwa kwevanhu vanopikisa hurumende nezvimwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kunyange hazvo gwaro iri risingarangi hurumende yeZimbabwe rinokonzera matambudziko makuru mukudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzisinei nezvekodzero dzevanhu.
Chandabata ndechekuti nyaya dzekodzero muZimbabwe inyaya dzekunyanya kuramba zvichiita senge dziri kuwedzera. Gwaraviri riri kutaura kuti kodzero dzeZimbabwe especially dzevanhu in terms of the constitution yeZimbabwe neyatingati international human rights standards hadzisi kunyatso kuremekedzwa kunyanyanya kumainstitutions egovernment. Pane chavanyanya kubuditsa zvakanyanya kukura inyaya yekumajeri, kuti kumajeri uku hakuna kumira zvakanaka. Nyaya yevasungwa, utano hwevasungwa uri panjodzi nekuda kwekuti hurumende haisi kunyatso kugadzirisa atingati ma infrastructure, ende uyezve vasungwa havasi kunyanya kupuhwa chikafu kana kuti vamwe vari kudependa on chikafu chemarelatives vasina hama vari kuita zvekutokumbira chikafu kune vamwe. Sina zvinhu zvakadai soo zvinhu zvinotaridza kuti nyaya yekodzero muZimbabwe zichinyanyanya kumainstitutions yayo hurumende zvinhu zviri kunyanya kubuda paripoti ivapo.
Iyo Zimbabwe inomanikidzwa here kutevedzera zviri mugwaro iri?
Iyo Zimbabwe haimanikidzwi hayo kutevedzera zviri mugwaro iri, but gwaro iri igwaro rinobudiswa nehurumende yeAmerica ichionawo maonero ayo kuti kana yabudisa kudai so kana hurumende yeZimbabwe iri hurumende inokochesa tingati ma rights evanu kana kuti ma human rights igwaro kuti vanofa kuri bata vachitora with seriousness tingati and uyezve kana vaverenga zvakadai so zvichibuda kune zvitauro neimwe nyika zvinhu zvokuti kana vachida kuti vazowanika vachityidzanawo zvekare nedzimwe nyika dzinoremekedza mahuman rights zvinhu zvokuti vakazvidambura-dambura vakazvigadzirisa zvinhu zvinokwanisa kuti Zimbabwe ikwanisewo kuti ive ichiremekedzwawo nedzimwe nyika.
Hurumende yeamerica zviyabudisa gwaro iri yoita sei naro Zimbabwe inogona kurangwa here pamusoro pegwaro iri?
Kurangwa ndione senge kuti ndo intention yegwaro iri. Iri gwaro iri rinobudiswa every year ende rinobudiswa vachingoonawo kuti nyika dzavanotyidzana nadzo iri America dziri kumboongorora seiwo nyaya dzekodzero dzevanhu. Tinoziva kuti hurumende yeZimbabwe iri pamasanctions and masanctions amwe acho anotaura nenyaya dzekodzero dzevanhu. So kana dziri nyaya dzokuti kana Zimbabwe yakuchida kuti nyaya dzine masanctionswo dzichi reviewa pachizobudawo nyaya dzakadai so dzokuti nyaya dzekodzero dzemuZimbabwe hadzisi kana kumboita senge dziri kuita zviri nani zvinhu zvinokanganisawo yatingati diplomacy kana kuti kutyidzana kwavo nedzimwe nyika dzakaita seamerica kana nedzimwe nyika dzavanenge vachida kuengage nawo nedzimo nyaya dzisinei nezviri mugwaro. Saka iri gwaro iri dangu haro risingapi kana tingati kutongwa kweZimbabwe zvinokanganisa kutyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Saka kana hurumende yeZimbabwe iri serious nekuda kuchengetedza kodzero dzevanhu da kuchengetedza bumburo romutemo iri gwaro iri vanofanira kuribata nevachigadzirisa zvinhu zvataurwa nawo.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo kwange kwadoka. Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezuro zvakaratidzira munyigwagwa yemaguta akawanda muSouth Africa zvichiti mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vabve pachigaro pamusoro pekutadza kwavo kufambisa zvakanaka nyaya dzezveupfumi. Mauto akange akachengetedza nzvimbo zhinji dzemabhizimisi nemigwagwa senzira yokudzivirira mhirishonga nekubiwa kwezvinhu muzvitoro. Nyanzvi mune zvematongero enyika inogara nekushanda muSouth Africa Dr. Eddie Mahembe vanoti kuratidzira uku kwakabudirira chose uye kuchasimudzira zita remutungamiri webato reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema avo vakashedzera kuratidzira uku.
Inyaya yekuratidzira kwakaita vamalema vanova umwe womutungamiriri vanopikisa muno muSouth Africa ndiona sekuti ratidziro yavakaita yakabudirira zvakanaka panyaya dzakati wandei. Chokutanga ndokuti vanhu vakakwanisa kusaenda kumabasa zvangu vataura kuti national shutdown. Chechipiri ndinova kuti vakakwanisa kubuda vachiratidzira murod vakabuda vakawanda nouwandu chaizvo zvinoratidza kuti vanhu vanga vachidi vachisapota zvanga zvataura mukuru wavo vamalema. Chechipiri ndakaona kuti vamwe vastori vebato ravamalema vanova nokutungamirira vamwe vevashandi vane mapato akasiyana siyana vakasapotavo zvakaitwa navamalema izvi. Saka zvinoreva kuti zvinhu zvakabudirira ndichitarisa futi kuhurumende. Hurumende yakaita kuti mapurisa avepo kunzvimbo dzakasiyana siyana vaRamaphosa vakamhanya kuparliamendi vachivaudza kuti ndinokumbira kuti ndimbobudisawo masoja mumabarracks kuti vakwanise kubatsira mapurisa mumugwagwa. Handiona sekuti zvaizviitira kuti mhirizhonga kusaita mhirizhonga.
Pane zvamunoona zvakanaka zvakabuda kuratidzira uku here Dr. Mahembe? Kuratidzira uku kwakabudirira papi?
Kana vatarisa zvese zvetinotovereka mumapepa nhau nekuona pamatv nekusocial media ndinoti chirongwa chavamalema cheshutdown chinenge chakabudirira. Chechipiri kana ndichitarisa kuti zvazvaita izvi chii chingabvapo chingawanikwa chingabuda panyaya iyoyi, chokutanga chendinoona chokuti chikuru ndecho kuti mashoko amalema ekuti ngatigadzise nyaya dzemagets mashoko akakura ene mashoko akakoshera munhu wose mashoko akakoshera vanhu vemabusiness mashoko akakoshera vashandi mashoko akakoshera mugari wese wemusouth africa zvinoreva kuti nyaya vakataura iyi inyaya ine hudzamu kana magets akanaka mabusiness anokwanisa kuvhura mabusiness anokwanisa kuita upfumo huno kuti huvanduke vanhu vawana mabasa saka inyaya yakakura iyoyo zvokuti ndinoona sekuti even hurumende chaiyo inokosheka nyaya iyoyi
kuronga nekukurudzira kuratidzira uku kunobetsera zita ravamalema here kana kuti kuchavasvibisira zita ravo
pokutanga zita ravamalema sezvandataura rinogona kuti riumbike pakuti nyaya yavataura iyi inyaya ine udzamu inyaya inoita kuti nyika yesouth africa ifambire mberi mabhizinesi aite pfumo hwenyika huvanduke vanhu vawane mabasa saka nenyaya iyoyo zvinoita kuti zita ravowo rive neudzamu chechipiri kuratidzira uku nokuti kwabata chinhu chakakosha kosha chaizvo chemagetsi kunoitawo kuti vari kutotonga veanc vaone kuti nyaya iyi yemagetsi iyi yakakosha endi ndinoda kuzvitaura ndichiti nyika dzinokwanisa kuti vanhu vakwanise kuratidzira dzinogonera panyaya iyoyi nokuti kana ukasapa vanhu mukana wokuratidzira hauzozivi kuti vanhu vakatsamwa zvakadii uye vakatsamwiswa nei saka kupa mukana paita hurumende yesouth africa vamalema kuti varatidzire nekubudirira kwaita chiratidziro chavo zvinobva zvaonesa vanotungamirira nyika kuti vanhu vesouth africa vakatsamwa nenyaya yemagetsi kana ivo vakazviona seizvozvo vatova noumbowo hwakakosha zvinoreva kuti kana vakasazvigadzirisa pachazouya sarudzo anc inogona kutobudiswa muhurumende nenyaya iyoyo yokuti vanenge vasina kugadzira chinhu chakakoshera vanhu
Dr. Mahembe, chii chadzidzwa kubva mukuratidzira uku?
Ndinovimba hurumende yatodzidza chidzidzo chokuti vagari vemusouth africa havafari nezviri kuitika zvokuti kune load shedding magetsi anopota achienda vanhu vemusouth africa vanokurudzira vatosenda message vatumira mashoko makukutu kuhurumende yavaRamaphosa kuti gadzirisai nyaya yemagetsi gadzirisai nyaya yeupfumi hwenyika gadzirisai nyaya yekushayikwa kwemabasa gadzirisai kuti nyika ifambire mberi saka kana ndakuzvitaridza ndinoona sekuti kuratidzira uku kwaitwa yes kwadanwana vamalema asi kwairatidza kuti pane problem kana kuti zviri kunetsa musouth africa zvaitwa kuti zvisvitse kuvanotonga kwavanotungamirira kuti vazvione kuti izvi ndozvinofanira kugadziriswa
nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7 zvichakadaro mapurisa mukenya akasunga nhengo dzemapata anopikisa akakanda hutsi hunokatyikidza kumotikari yemutungamiri werimwe bato rinopikisa vaRaila Odinga avo vakange vachitungamira mhomhoro dzevanhu dzairatidzira dzichishora mutungamiri wenyika vaWilliam Ruto vachivapomera mhosva yekutadza kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair yegore rino Zimbabwe International Trade Fair ichatanga nemusi wemugovera svondo rino chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino chichaitwa pasi pedingindira rinoti Continuous Innovation Global Competitiveness Ivan Zvininga abata nyanzvi mune zveupfumi Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe maonero avo
ukama hweZimbabwe neSenegal wanga usina kunyanya kusimba kwenguva yakareba asi zvanonyanya kuzvikonzerwa zvikonzero zvekuti Senegal iri kuwest africa Zimbabwe iri kusouthern africa Senegal its a francophone Zimbabwe ianglophone saka tatina kudyidzana kwakanyanya but tikuona makore mashoma pfuura ukama huro huchisimukira ende kushanya muno kwapresident wekusenegal kunobatsira mukusimbaradza ukama huripo pakati penyika mbiri idzi Zimbabwe neSenegal
zviripowo here zvingadzidzwe kubva kuSenegal munyaya dzezveupfumi kana zvingauyewo kuzokopwa kuZimbabwe nenyika yeSenegal munyaya dzezveupfumi zvititarisewo ipapapo
Senegal inyika iri kubudirira
zvakanyanya sekwerani ma kubva ku tanga kupinda kwa wayo makiso into presidents into power saka senyika tine zvakawanda zvinogona kudzidza uyo zvakare in terms of kutengesa nekutengesera nhatsi pane zvakawanda of course dambudziko rinogona kuitika nderekungoti atina kutengesa zvinhu kuSenegal kana kutenga zvinhu kuSenegal nenyaya yekuti hatina madirect flights zvinogona kuchiri kuti netsei because hatisi dambudziko reZimbabwe neSenegal chete but makawana nyika dzakawanda muAfrica in terms of accessibility infrastructure whether infrastructure zvanyanya ku advance I think ndo bachine basa guru rinofanira kunge richiitwa ipapo pakuona kuti traveling for business even for tourism in Africa the cost yacho yaderera nekuti hatisatane ma direct flights panyika dzakawanda muno muAfrica saka zvinoita kuti even trade iti dhure uye iti netsei.
Nyanzvi dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare kuHarare naEvans Chininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwewo divi ravo.
Mutsvagiridzo yandaita pamusoro peukama weZimbabwe neSenegal pane zvematongerwo enyika uye pane zveupfumi hapana zvakawanda zvandanyanya kuwana. Chikonzero chandiri kuona ndechekuti nyika mbiri idzi kubva kunhoroondo yekupambwa kwadza dzakaitwa dzanga imwe yanga yakapambwa nevachena vechiFrench inodaidzwa mazuva ano kuti francophone Zimbabwewo nerumwe rutivi yanga yakapambwa nevachena vechibritish anglo saxophone saka izvozvi zvakaita kuti ukama hwadzo husanyanya kuve hwakasimba zvakanyanya. Gore rapera ndo ZimTrade ndo payakamboda kutomboongorora kuti mikana ingawanikwe neZimbabwe yezvekudyidzana pane zveupfumi ingave ipi ndo patanga kutoitawo zviviri zvitatu zvingaitike asi nyaya yemutauro iyoyi inyaya inenge iri kumisa kana kuti isiri kuita kuti nyaya dzekudyidzana pakati penyika mbiri idzi dzive nyore.
Saka takatarisa Zimbabwe zviripo here zvimwewo zvamunganongedzere zvamungati ingadzidze kuSenegal?
Hongu, hakuna nyika ingatadze kudzidza kune imwe zvingava zvishoma hazvo asi pane zvinotodzidzika. Zimbabwe kuSenegal inogona kutarisa nyaya dzekuti ndezvipi zvemabhizimusi zvadzingagone kudyidzana. Mutsvakudzo yandaiita ndaona nyaya yekuti Zimbabwe ingagone kudyidzana neSenegal panyaya yekutengeserana zvinhu zvakaita sezvigadzirwa zvemagetsi maion mafridge nemasolar panels uyezve nyaya yezvivezwa yatingati furniture pachirungu. Ndaongorora ndikaona kuti pari kunzi pane mukana yekuti vadyidzane panyaya idzodzo. Saka ndiwo zvimwe zvezvinhu zvekuti ukama weZimbabwe neSenegal ukaita zvakanaka pane mikana yekuti vemabhizimusi ekuZimbabwe vanogona kunotengesa zvavanenge vainazvo zvandambotaura zviyazviya kuSenegal.
Gore rino igore resarudzo, Zimbabwe iri kuenda kusarudzo, trade fair iri kuitwa mukupera kwemwedzi uko, inofambisawo nyaya dzayo sei iyo Senegal zvekuti pamwe vakuda kuitawo saizvozvo?
Pakufambisa panyaya dzezvematongerwo enyika, nyika dzemuAfrica hadzinyanyosiyani zvakanyanya. Kungoti Senegal mazuva apfuura yanga yazoita ayo runyararo asi kuno sukanzo taurika nyaya dze kusafamba zvakanaka kwesarudzo nyaya dze kukakatira nakakatira pakati pevanenge vachida kutungamira nyika iyo saka apana zvinonyanyosiyana hazvo zvakati nyanye panyaya idzodzo dzezvematongerwo enyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, Dare Reconstitutional Court nezuro rakarasa chichemo chatondera echidawa weZANU-PF uyo akanga apidza chichemo chake kudare iri achida kuti gwaro rakanyorwa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekuganhurwa kwematunhu achazoshandiswa pasarudzo riraswe nokuti zvakabuda mugwaro iri hazvina kuitwa nenzira yakanaka. MuNewsZimbabwe.com, rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kuzoita hurukuro nePremier Service Medical Aid Society richiti kupedza nguva uye richikurudzira nhengo dzaro kuti dzisiyane nePremier Service Medical Aid Society vaende kune mamwe makambani. MuHerald, bazi rezvemari rabvisa mari inoita bhiriyoni rimwe chete nechidimbu kana kuti $1.5 billion kuti igovanwe pakati pemapato eZANU-PF neMDC Alliance sezvinodiwa nemutemo wePolitical Parties Finance Act. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wande ndinodawo ndinonzi Filimoni Mukonzi ndiri pano paWitbank South Africa. Ndanzidawo kupawo mafungiro angu namabonero angu pana mai vataura nenyaya dzezvokuwanano nokuputsika kwemichato yavanhu mukati menyika yedu yeZimbabwe kwatikwirireyo. Ini zvokwadi ndinoona hangu kuri kuti chimwe chinhu chauraya michato ndiwo awa edu ma50-50 atakapuwa nehurumende awa wokuti murume wainzana nomukadzi pachivanhu chedu isu chechikaranga chatakakura tichiziva taiziva kuti mai vari pasi pababa. Muchato waigara saizvozvo mai vachiziva kuti ini ndiri pasi pababa. Zvino wanhasi muchato yedu yanhasi iyi vahwande yokuti mukadzi unotiwo murume neniwo ndakangofanana newe ndangopfekawo bhuruku sezvawakaita nokuti takazitava nema50-50 izvo vamwe varume havazonyanyi kufara nazvo zvakanyanya. Yesi mutemo wakaiswa nenyika dzose hawo asi ndiwo mutemo umwe wandinoona sokuti ndiwo wapedzisa michato yavanhu muzimbabwe. Ndo zvimwe zvaizvo zvandinoona zvinogona kukonzeresa kugurwa kwemichato nokuchimbidzika kwanyanya kukwirira kuvahwande. Ndo mavonero angu.
Da kuti tibatsire vanhu vakawanda vari munhunyika yeSouth Africa paita mbavha mavhaidzi dzekucreata magurupu anenge akanzi South African Jobs, All Jobs for South Africa, Gardeners and Maids Jobs. So vanhu vari kujoina mukati memagurupu aya vachinzi vabhadhare ma300 ma600 kana dzimwe mari dzechipfuura ipapo kuti vawane mabasa. But pakupedzisira hapana mabasa ari kubuda, vanhu vari kudyirwa mari semari. Saka ndokumirawo muchenjedzo vanhu veZimbabwe kujoina joina magurupu umo achitsvaka mabasa akaita sayo kuti hapana mabasa avanombofa vakawana kuburikidza naizvozvo. Imbavha makororo, kwaita makororo anetsa naizvozvo.
Imwe vanhu veZANU, imwe vanhu veZANU, imwe kuzvishavana uko kusaidhi rina MP anonzi Dumi Mawite. Dumi Mawite, kana uriwo uri kutuma vanhu vachiinda mumaraini vachivhundudzira vakadzi vedu uko nevabereki vedu kuti vavhotere, chii chawakaita pa5 years dzakadarika idzi? Kandikumuona sokuti vhoti yedu chinhu chokungoti chinongodzi wada wada unowatora watora. Zvigume zvonu zvamuri kuita imwe vanhu veZANU, moda kuti jairira stereke.
Pastudio 7 haizi ndokutadza kutaura. Lazwa kubatikana ndiri kurwadzirwa. Hanzi mukaona vasikala time yatakava detaina vachibva panze. Naiye zvine izvi vachinja sirisikara vamaiziva. Vari kurambirei kona Mwari vakavachengeta. Vadii kuvaburisa panze. Ndiri kurwadzirwa samai vakabereka ndinonzwa guru rangu rinorira. Ndiri kurwadzirwa. MuZimbabwe hatisi kuti tiri kurwadzirwa. Mwari Africa. Tionewo vana veZimbabwe tasungurudzwa, tasungurudzwa. Ndiri kubatikana Studio 7. Tibvunzirewo maZanu PF kuti wai, wai Mwari wai.
Ini ndinonziwa ndungu ndogara pasitakeni. Ndinokumbira kuti vagaulani ngavarege kutambisa nguva yavo chero vakakwikwidza papi napapi, chero kukwikwidza kufudza mombe chaiko, havangambobudiriri.
Mangwanani muStudio 7, mamukasei washamaridi wedu. Ndine urombo maningi kushidaidzwa zita rekuti Apostle for ED. Waapostle for ED papi, patingati Apostle for ED. Waapostle wanonzi Apostle wana wa Chains Baba Johane Yomasowe. Waapostle hawashandisi matombo, hawashandisi mvura dzeminamato, hawashandisi zvimwe zvese zvine mhiko. Waapostle chabedzi kupfugama kunamata kuimba naiye tenzi musiki wedenga nepasi anova anogadza madzimambo. Ukaona mupostori anoshandisa matombo, anoshandisa miteuro, mvura zvese, dzinonzi ng'anga for ED. Idi ngari kutaurwa sezvezviri, kwete kunzi waapostle for ED. Waapostle for ED papi, pananzi waapostle for ED. Musasvibise zita raMwari nekuti waapostle for ED. Hakuna waapostle for ED, asi zvinonzi ng'anga for ED. Ndapedza mufundisi Big Joe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanotarisira kusungwa nhasi yechipiri nemuchuchusi weManhattan District muNew York pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekubhadhara umwe mukadzi Stormy Daniels mari inoita $130,000 kuti asataura pamusoro pehusahwira hwavakamboita pakati pavo. VaTrump vakazivisa kuti vachakwikwidza zvekare kuva mutungamiri weAmerica.
You must hustle if you want to. If no finish, they won't fight up. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi re America rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika re State Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kutyorwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezuro zvakaratidzira mumigwagwa zhinji zvichiti mutungamiri wenyika Vasiro Ramaphosa vasiye basa. Mutungamiri weSenegal Vamaki Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair ichatanga kuBulawayo musi wa25 mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manherera nhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine tanonoka wandee ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.